Vaimbo vavashandi vekanzuro ava vati vacharatidzira kwemazuva maviri vachitsutsumwa nenyaya yekuti havasi kuwana mari dzavo sezvo vari kuudzwa nelocal authority pensions fund kuti kanzuro haisi kuendesa mari yairi kubatira vashandi kwairi. Vamwe vari kutungamira vari kuratidzira ava vaRuben Marime vati zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka.
Vamwe vese vatinawo vamwe vazere kudzimba uku varinotyo kuuya pano vamwe nokushayana ndarama yekuti auye kuzosvika pano kuti adi awane kuzova kuzomirira akatarisana nechi nokuda ndarama yake yaakashandira kare haisi yekuti chikwereti ichi hachisi chikwereti chatiri kuda isi it's our cash yatanga tichibvisa every month ichibatwa uchinzi ndeya uchazotya wamira basa waakushandisawo yayako yeupenyu hatisi kureva kuti kudai chikwereti.
VaJosphat Malianga vanoti vakashandira kanzuro kwemakore makumi matatu vanoti vafamba kubva kumusha weHopley netsoka uye vanoti mhuri yavo iri kudya nhoko dzezvironda.
Tabva netsoka kuHopley munokuziva kuHopley kusika panapa ndokutoshaya kuti kudzoka kwacho ndodzoka sei ndiri pano. Vana kuchikoro havasi kuenda, chikafu mumba hamuna, kana inini wacho pano chikafu hapana.
VaFinias Chipane Muradzikwa vakamiswa basa muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotosheya mari yekutenga mapiriti eBP pamwedzi. VaMuradzikwa vanotiwo vazukuru vavo vatanhatu vavanochengeta nevana vaviri havachatoendi kuchikoro sezvo vasina pekubata.
Nekuhamba naenda pokuHopley ngetsoka zvinozvi ndiropetuka futi ngetsoka kuHopley izvozvi mburi yangu iri kutotambudzika zvinezvi nevadzukuru vangu vari kutotambudzika ndina vadzukuru vanokwana 6 vendinofundisa chikoro vana vanokwana 2 vendinofundisa chikoro vakatoshaya kutiende kuchikoro ngendaa yemari kuti ndinozi ndiri pensioneer pasina upensioneer wacho.
VaErasmus Moyo vanoti pahurukuro dzavakamboita nekanzuri vakavimbiswa kupiwa pekuvaka asi ivo vanoti vanoda mari dzavo.
Unopiwa stendisei mupurazi yakangoita sango manosvika wenzi ndopenyu pana pamunonopiwa.
Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanakurira nyoka kuLAPF. VaChideme vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbova vashandi vekanzuro vanofanirwa kuenda kulocal authority pensions fund vachiti kanzuro ndokwa yakaendesa mari dzevashandi. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura neLAPF, mutauriri weinsurance and pensions commission vaLloyd Gumbo vati makanzuro mazhinji asi kubatira mari dzemudyandigeri dzavanobatira vashandi. VaGumbo vati makanzuro ane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana maviri kuLAPF. Vatiwo makambani mazhinji munyika ari kubatira vashandi mari asi vasingaendesi mari yacho izvo zvinozoita kuti vashandi pavanoenda kumudya ndigere vasawana mari. Zvichakadaro, Insurance Pensions Commission kana kuti IPEC inotiwo kune makambani akawanda kusanganisira ehurumende vari kutora mari dzevashandi vachiti ndedzemudya ndigere asi vasiri kudziendesa kunasa. Mari iyi inonzi yasvika pamamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti RTGS 635 million. Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzemutemo yevashandi vaRogers Matsikidze vati zviri kuitwa nevemakambani aya imhosva pamutemo.
Izvozvo NASA ine masimba ekuvasungisa kumatare dzemhosva. Nekuti mari iyoyo inenge yava yeNASA ende NASA ndo inofanirwa kupiwa mari iyoyo.
Vachitaurawo neStudio 7 kurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vati vari kunetsekana nemari yemudya ndigere iri kupiwa vashandi nekudaro vakanyorera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vaonewo kuti pane mari yavangawedzera here vari pamudya ndigere ava.
Saka ini ndakaizwa kuti chimo ichochi kuvanobata nezvemari Profesa Mutuli kuti vanhu vari kurwadzikana mamadiwo kuti wedzerei pane kaka kuti wedzerei katakaita kumacivil servants. Remember tichipa cushioning allowance yaJanuary to March tichizoti wedzereizve from March kusvika December chaiyi, although kumacivil servants tichazoreviewa futi muna July asi kune vane munzira ndingere zvochokwadi kune chichemu ndochatakasvitsawo kune vanochengeta mari
vari pamudya ndigere vakawanda vari kunonga svosve nemuromo zvichikonzerwawo nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa uko mari dzavo dzichishaya simba vamwe vasiri kutotambiriswa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.